due to the global coronavirus pandemic, we're unable to give you our regular programming. Nonetheless, enjoy the rebroadcast until we return to regular programming. Makatira chirongwa chedu, che live talk. Tine urombo kutatis kwani sa kupai chirongwa chedu, semazuwa ose. Tukutukura chirongwa chatakambu kupai. Silusi izi kutigasa nilisi ugule tulela utlelo njenge ntugwini. Nyenga izi kubego ezi ngapezu kwa manta etu. Nakoge, siapinda lolutlelo.
A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you've just joined us. Tonight on the Women's Roundtable, we are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Zamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 1554 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us if you haven't done so. Before, please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us. Tonight on our programs, we are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Zamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngobe onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, these designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses. The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse, end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reka Okonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but said the statement are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Zamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Zamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Zamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Zamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Zamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefra wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shure yangu ndiye kuti Mnangagwa ndanyora tsamba. Mnangagwa responda kutsamba yangu kuti daidza totaurirana. Ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichaketika kumuruma wangu. Ende ngava zvitiro for vana vangu because vakure vachizva kuti what happened kuna baba wavo because vana vakakura vakadari especially mukoma anogora tokura aine bitterness aine anger. So kana vachida zvavo itai.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembe Kazembe said he would comment later when asked what police have done to find Zamara. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that it has been a tragic trail of no action. Nothing has happened and no serious efforts are being made to ensure that a closure is brought to the matter in terms of us finding Itai or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwaramba thinks Zamara was abducted because he held protests against then President Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenda and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absent. That hurts her most.
Vanangu wari pangu yaka umo because vanangu ashiri vadiki. And vanangu ashiri kuda ruru wa baba. So every day vanofunza, mama tizwa sheri. Sometimes mkumu nato mzati, mama asi tizwaka sheri. Panuza andina minduru ende zvinotondira wadza kuti mwanangu vatori confused. Saka zvinotondira wadza kuti ndina minduru government yacho kwanza kundipa minduru. Saka zvinorwadza kuti vanangu vari kutokura vasina baba vasingazive kuti chichakaitika.
Several demonstrations to force Harare to review what happened to Zamara have not yielded results. But Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, VOA News, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News in Harare. He was speaking to Shefra Zamara, the wife of Itai Zamara, who disappeared 5 years ago. And some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Zamara's.
Yeah, lingabe lichona njani mthokazi omuhle sidibana kuhlelo lwethu lwalamhlanje asiyihluzeni abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezijiyeneyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane. Lamhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalaphaya, sizakhangela ikakhulu udaba lwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lamankampani adlelana leZANU-PF okugoqela abanye abaphathintambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla leZANU-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathelezi indaba ovelela ilungelo loluntu uyitai Zamara. Yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhlaka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela emuli. Nxali lo mbono khona lapho ngokuselakala kwempuphu likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zona lezo inke ngazitsho u-001 202-619-2077 kumbe njalo liye ekhasini lethu ele-VOA Ndebele kuFacebook lisilandele khona lapho njalo lifake ke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte elingenelani uhlelo kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane ebekhuluma ngohlupho lwempupho sizoba lonkosakazana Jessina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaita izamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi waze wakhululwa ngabezomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile asizweni bekhuluma
lama siyidinga ku-black market siyithola nge-price enkulu engafani nale siyithola ngayo emashopu thina nje sokusinceda ikhonokho ukuthi basithumezela from egoli siyithathe komalayitsha
kusukusela nge-weekend yona leyo bendilokhu engibhoda ngidinga impuphu daily mina ibitshona engiphelela ngiselayinini kodwa esibangeni lase ukuthi vele ku-black market ayiswelakali uyathola ukuthi emarket ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebethengisa ngekheshi kuphela and yabe i-90 bond namhla ndithe sengisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bond khanye ngani zakhwele so namhla bahle bona bayikhweza namuhla sisakwazi vele ukuthi thina sivele sizaphephela ngabo ngoba le makhaya kuthile izwi leli laphuza vele ukuvuya
akudingwe ukuthi azululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitayi ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonkophelileyo lalowana owaphelayo lalowana owaphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni
iParliament iCommittee Health sibhodile lapha sasibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yicorona kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezile minye imikhuhlane ezinje
lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye as iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Wilkins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo
Yes, Mava, they were the women, various women from different organizations and ordinary women talking about their plights. We started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo, that they are having to rely on their South African family members who sent them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. Mm-hmm. And then we also spoke to Jessina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and is not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara.
Mm-hmm.
As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Very interesting there indeed. Kuna vachango vakupinda mchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chelife talk chemadzimai women's round table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana asi nyaya huru iri pano nhasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemusi wemuvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa takaona zvakare amai vaitai Dzamara mbuya Dzamara vachichemawo vachitivo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari saka regai timbonzwa kubva kuna mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika
makore mashanu muri kunzwa sei sanya kwatongo
anaishe kutaura iko zvino handinai ndakatopererwa tinoita tisiro kuti tinosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva ari papi upenyu akafa here toziva kuti munhu kana aberekwa chasara mafiro zvaanosiyana asika zvoti aupenyu huri kurarama vachiwana vane anofa chikasvika musioti apa ndomaderu neapa hatina kana mhinduro nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nderekuti munhu akasiya mhuri yake tikuchengeta vana nemudzimai wake asi ha zvakaoma mashingiro akaita muroora wangu mwanasikana wamushika mwana akashinga zvake ndo zvaizvozi haisi nyore mwanasikana kuti asvika anochinaye pamba hatina kana dambudziko nao ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti kumwana kurarinzi nekushinga kwaakaita asingoziva kuti mwari ane chikwiti ane zvaari kuzviitira pamwe tingadai takukungochengeta vana tisingatozivi kuti ari saka anongogomera ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselem Sanyatwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kuchikora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndozvaichaita uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvi zveupfumi vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisumudza vaKaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya. Tokozile Matutu navaNaison Ndlovu vese ava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichichechiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzwe Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti haiwa zvekodzero dzevanhu izvi kwangova kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumbeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yekodzero dzevanhu, inyaya yevhu. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwezera zvirango zveupfumi anouya nguva yekunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi. wabvisawo zvimwe zvirango zvoupfumi vachiti no zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezamupf yegavhumendi yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika ekugadzirisa zvoupfumi ekugadzirisa magariro evanhu munyika atingati mapolitical social and economic reform saka kuuya kwezvirango zvoupfumi zvekuamerica zvinongotaridza kuti america inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zviri kuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vatafadzwa mugwadi vezanupf regaiti nzwe zvakare pahurukuro yaitwa najonga kandemiri ataura zvakare navafarai maguhu vachitaurawo vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango
patangira vamugwadi vaita kunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo isusu mukatarisa nyika yedu yezimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980 mushure mekunge vanhu vachema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona asi rekuda kweuori hwehurumende yezanupf corruption hurumende yakadhadza kupa vanhu atinoti mapublic goods kupa maservices to the nation vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota mwana ari kuti ndachema ndine nzara yakatora chipeneti kwaakutanga kuvhara muromo ndokunyararidza mwana kwavari kuita saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yezimbabwe
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vafarai maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango asi kutaura kwataita nhasi tichange tiine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafungawo apa tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papeji yedu yevoa shona nevoa studio 7 ameno pjv ndevele iri kuita here maybe unogona kumbotaura nevanhu
kanyangani ivoa ndevele slefid evela kustudio 7 yona ngwayo ayikho lizaxolela ke khona lapho edabeni lwezijeziso zenotho kuluhlu lwezijeziso zenotho olwethulwe nguhulumende wemelika kuyonale eqaliseni kwayonale iviki kukhanyeke kuba kususwe abantu abane abakade amagama abakade khona kulolu luhlu phakathi kwabane uRaika Ukonde umnumzana Raika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shivaiben Mahofa igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lomnumzana Nelson Ndlovu ngoba laba sebatshona kodwa ke umnumzana Raika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ikhuluma emhlanganweni yezanupf emaralini sithi Raika Ukonde kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla lezanupf yikho ke likhululekile ukuba lingene kuhlelo likhulume ngawo nama-sanctions kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukazamara labanye abanyamalalayo onabanyana abolokhe bengakatholakali kuze kume namanje lizokhuluma ngezanhluphe ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho ikakhulu kathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngakwese-South Africa abanye belokhu esikhuluma labo enhlelweni zethu bebelokhu besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane ikanti-ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lo mkhuhlane njani
aiwa tinenge tine mutereri wedu wekutanga hallo caller aiwa taswera sori kuti tambokubatisai panhare asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubva mataura nhasi tine gango munogona kuti udzowo nemararamiro amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano
Right, ndi manyoni pa Zimbabwe.
Pakadai iko pa Zimbabwe apo manyoni.
Manyoni.
Pa Zimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva, richibuda richinyura kurwadza chete.
Saka nhasi kwakamira sei?
Nawe mutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi. Ndopa chari. Chingonzi nyarara ichete ndobotangira hangu pa masanctions apo.
Ehe, taurei.
Pana baba vanga vari kutaura kuti varungu vanotsa masanctions vekuAmerica nenhau yevhu kwete azvisiri izvo. Kuna kureti iri kukwira every day, mitengo iri kukwira every day, havasatrapo vari kukwidza. President wedu arimo munoma, president wedu hasi Trump, president wedu akangonyarara. Zvinenge zvichitika akangonyarara. Tikangoda kuti tichitaura nzora yai vanhu. Please, kuna baba vandanzwa vachitaura nezanu PF vaya vangaita kuti hanzi zvoni vaTrump vanoita against vana kuZimbabwe. Kuna kwatina kusununguka. Zanu PF haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzai kuti sistema vetine pakaitwa nini machema sanctions ekazoitwa gala manheru. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumaraini. Dai ngaitori machi yekuti vanoti maMDC ndeyapi. Vachibata vanhu vachirova. Kuno kuZimbabwe takanguva yakaomesesa isingaiti. Yekuti ukangotaura chinhu kuti chiri kurwadza iwa taomerwa hanzi nyararai. Rechi ichikwira zvairi kuita every day kudaiso. Tenda pana aitai dzamarapo. Aiwa dzamara chokwadika. Ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza. Kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi. Zuva nezuva unovapindura kuti kudii. Zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi. Dai zvaigoneka iyo America yacho taimuona Trump wacho kuti aimboya achitaura nesusu vana veZimbabwe. Kwete zvokuti anzidza kutaura neparliament. Parliament vakaguta vari kudya vari kubvisa nesipo. Vari kudya zvavanoda panguva yavanoda. Isusu tiri kutambura. Ngavai vaTrump vataure nesusu vana veZimbabwe ndisu tiri kutambura. Vanangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ine cabinet yangu. Chokwadi vari raiti vakaguta. Zvinoti vari kuita census zvizvizvi. Private census. Iri kuitwa private muno muZimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredhio yako
zviri kufamba sei manyoni kuri kuitwa census yei
kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvo kati iye zvinosvika kudzai kuti munzvimbo matogara isimon present vamwe vaverengwa vamwe vari kujambwa ezonzano inokwayaendoko. Saka zvinhu zviri kungoitwa private asumi yakojeka kuti vari kuzvifambisa sei asi stika ravari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020 saka tichitadzawo zvinzwisisa kuti 2022 saka tichitadzawo zvinzwisisa kuti kuzviri kurevei kana vachiti rakanyorwa kunzi 2022 ino iri 2020 saka zvinhu zvese zvinongoitika muno muZimbabwe hapana chiri chine chitete mavhe munomu tiri kutambudzika please America dai yaikwanisaka kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake pasina anosara vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuAmerica ikoko vamboonawo marwadzirwo atribute mabhando kevegetable kaita 15 gonda kana kane mashizha 4 saka ndinodyi ine vana mari yacho ndinoiwana kupi uku wacho chaiwo izvozvi ndaenda unotarisa uku ndaona uchiita 270 bondi ndinoiwanepi chinditengerawo vana ndiwane kubikira vana
saka apa manyoni
ndapema sanctions vane zanpiefa
manyoni
izvo zvivanoramba zvino
pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva
atisi kutokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetaimbo kuti tinodya kana makuseni makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga yakurema kuti nditenge chingwa $10 ndinoiwanepi. Saka tikangoshingirira kuwana upiwo kenekebhizi rake roro rapa 50 bondi tambvoita tichingocheka mbichani ndozvatakutoita.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Dai maikuwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa?
Kutaura chokwadi ndavangosiya vamunangagwa tambozama kushingirira navo vachidzika kubva ndege kusouth africa pavakatiza paya vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira maimaonawo mavhidhio acho tatakamira kusvika mausiku vachingodzika muZimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs zvichireva kuti chinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana weZimbabwe zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana weZimbabwe wese haasi kushanda dai vaiziva kuti tiri kushanda vanga vasingadziki vachitaura kuti jobs vakasvika vachitaura kuti jobs saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi moravari kuti tivapidza kuti titaura kuti tine nzara
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda imanyoni kunge manga mune kana pachirongwa.
Due to the global coronavirus pandemic, we're unable to give you our regular programming. Nonetheless, enjoy the rebroadcast until we return to regular programming. Makati rachirongwa chedu, che live talk. Tine urombo kutatis kwanisa kukupai chirongwa chedu, sema zuwa ose. Tirukutukura chirongwa chataka mbukupai. Silusi izugutiga senelisi uguletulela uhlelo njenge nzuguini. Ngenga yezikubego ezi ngapezu kwa manja etu. Ngakoge, siapinda lolhlelo.
Lomlalelo ngilethe mbalo kuba usese khona Caroline Moyo.
Yebo.
Eh kunjani mama?
Yaphile njani?
Eh uzaxola ke umavi kade sakhuluma lomlalela kade uqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Naye kulungile.
Yeah, ungapi womhlaba?
Hayi ngilapha South Africa.
Yebo vele.
Yebo.
Yeyo ufuna ukuphathisa ngalophi udaba kule coronavirus kulodzamara kula ma sanctions kumbe olokho udaba ohamba ngalo.
Ah ole coronavirus lona liyethusa kakhulu sibili ngoba hey kwampani yacabanga nje ningedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases ase reportiwe khona la asengu 17 singazi la angaziwayo ukuthi mangayi kasi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele kungabi kuyikuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana naye lo corona and then endabeni kaDamaraya ngeyingene kakhulu ngoba yazi ukuthi thina silezihlobo labangani imideni yethu more than 20,000 ababulawa ngegugurawundi bebulawa ngumnanga kwalomgabe uyazi ukuzwisha ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma-radio la kuma-TV kukhulunywa la ngoDamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa kakukhulunywa more than 20,000 yabantu ongawukuthi abantu besindebeleni bona kabasovandu abangakhalelwa cha kukhalelwa umuntu oyi-1 shwa yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama-families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububi ababebenziwa akukhulunywa ngabo mina ngilakho ukufakaza obenziwa emdenini wakithi uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele wazi wayenza lokhu njani imiscarriage kodwa konke khona lokho akukhulunywa kukhulunywa ngenifa yomuntu oyi-1 ngewafa ubuyaphila asazi yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale kodwa kungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya kasi-recognizwa so senze njani namhlanje kuhlatshelwa ingoma kaDamara eyi-1
ya kuyezwakala yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela
hayi uyazi ukubuhlungu impilo esiyiphilayo kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi kungikhona kahle kahle isiphiliswa mpilo bani ngiyacabanga bengilalelela umama obekhuluma lo bengingazi understand kahle ekhuluma ngeshona ekhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu-PF kuphela kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu mthola bochamisa benja baya kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesimpini angeke uzuthole sithola imisebenzi kwampha hayi uthola sebe importa abantu all the way from emashonaland le bekaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesichapha sizahamba eSouth Africa sizodinga umsebenzi ongangokuthi uthola la eSouth Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo KFC kodwa uzwezi ukuthiwa nxa ufuna ukusebenza kwo-KFC kobulawayo kufunakala 5 O levels whilist ngapha egolini ngena nje ningalayo leyo 5 O levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho labona ukuthi uku-marginalize abantu kukunengi ekhaya kakhulu ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kunengi ngale eZimbabwe so nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lati abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu and kumanje mina ngedwa nginje mina more than 20 years ngeku-waiting list yendlu kodwa ngithe ngifika manje ngo-December into engiyibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandlu okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwarwa ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu usho ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga kutsho ukuthi bazabe sebebhilonga emareserva or besebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa
ye hhayi ngempela kubuhlungu okukhulumayo abalendlebe bazwile labo kumele kuqondiswe khona umbiko lowu ngilethemba lokuba bazwile asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu
hayi ngiyabonga kakhulu
kulungile mama
hello caller
hello
ehe makadi yenyu
hello
mutauri sambichana tiri kutaura nani
muzvare etomere
muzvare etomere makadiiko
ndireko makadiniwo
eya tiri kutaura nemi muri kupi
ndiri kusouth africa pretoria
ehe tipeiwo pfungwa dzenyu nhasi tine open mic munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko kusouth africa kwakamira sei muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai
kuno south africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma mabasa kunetsa kuna mabasa ende usina mapepa uri kushaya basa mabasacho akunetsa maforeners awandisa musouth africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge iri kungotorwa kutumira kwacho inotorwa uchiitora inotorwa paunozoichinja kwacho kumusha kwacho haitengi kana chiro saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama manguva yakaoma
magara kwenguva yakareba sei imomo musouth africa
South Africa ndagara nguva yati rebei ndakatakakuya kuma 2006 zvinhu zvazvichiri nani zvichakananga asi tichatarisa mauriro etakaita kuno kune pane zvinhu izvo zvizvi haa zvasiyana kure chaipo pane different yakatosiyana chaipo chaipo takaona kuno zvinhu zvichakachipa
asi munobva kanyi asi munobva kanyi here
halo
munobva kanyi here
ndinobva kwamutare chimanimani pachinja
aiwa pakanaka saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi
inini ndinongotisiwo semoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo kugadzirisawo vanhu kuti zviite zviri raiti ende dzimwe pfungwa dzacho toti dai vakurusi kana akadza zvavo dai zvaidzira Zimbabwe yacho yaingotanhurwawo dai vanhuvanhuvetimwenyika vachizvibvumira yobva yangotorwawo hayo kungoganhurwa ungoti variwo kudhuze nekuzambia oenda ikoko variwo kumdhuze
nezvingaitaenda
ikoko vaoda nebotswana oendawo south africa oendawo pamwe zvaitiitirawo zviri nani
aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu zisi etho muve neweekend yakanaka chaizvo mwari akuitirei zvakanaka
aiwa mazita tatenda
babai Interesting concept there from Ethel. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with. You're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending Malaysia, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with a concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
No, that is a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us a take.
Yeah.
Mm-hmm.
I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand we have a caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora Nanuye Zemurukupi.
Kumarofiso, Mutora Nafiso, Nihumpotora Mkagone.
I think it's for you, PJ.
Yeah.
Niyakuluma.
Niyakuluma, Amoy.
Niyakuluma,
eh. Eh, when jani, ba?
Ah, inspiring.
Unga api wewe utuan?
Use Hebron.
Use Hebron. Yeah, indaba is a good in his name. Ule ama sanctions, yes, jezi, so. Ule coronavirus.
Eh, mea, ule wakule mpupi wudla,
eh. Mpupu, yeah. Utika kwenzweni lunganani uhlupho lwangkona lukhulu okungakanani olempupu
hayi ngani liyaphambili ngoba hey inde ngani nje ngani ngicela ukufikisela ku 2008 ukuthi emashopini uthanga wasiya lutho ngoba yabo kuyakhona yabona la makhiye petrol lapho ngani kugcwele petrol yahlupa ngani bese siya kukhona ku 2008 ngini ngani sembona ngakhona uthi vele ma uthole kwawadla lapho ku green corner siyokhupha sebe sihamba lapho kwa mekhona indaba zakho lazinzima
Kulabanya base South Africa abathi bona abathumezela ngomalayisha kathi khona ngapho eBotswana akulawo malayisha abaya ekhaya elingabathumezela lempupu.
Ah, amabhasi ayathumezela kodwa adura. Yona uma uthumezela indawo imali ngani ingcono ngani? Uma uthumezela igrocery, uthola imali yokuthatha yona leyana. So iba chance ukuthi ngabe uthengele enye igrocery. Yaba uthumezela udura kakhulu. Ngoba uma uthi uyathumezela pa imali yokuthenga igrocery yena iyo uthumezela ngayo futhi.
So ungangcono uthumezele kuyimali.
Ngingathumezele imali. Mama uthumezele imali futhi makufika ngaye ngendlela impupu yakho yasihlupha kakhulu ukuthi mayi hlupha vele yasihlupha ngoba impupu yasithengisa yasivele ngaphandle kwamazwe angithi.
Yeah. Udaba lwezijeziso zenotho ezethulelwa iziphathamandla zezanu PF ulubona njani ngimelika? Ilokhu
ngabe bayengiza ngabe kuya ngami ngabe vele nje ngibavayeni uma kuphuma kwapha eZimbabwe.
coronavirus ke Lizo njani kona ngapo ngase Botswana?
Eh coronavirus mangane Zimbabwe ngaba ngcono. Angeke babambe kangaka akithi bathithelane imali ni wabona nezimbabwe ngane ushothe imali andi basebenza kakhulu isatik man. So ngani Zimbabwe singasevika kakhulu coronavirus.
Imanye singasindi.
As you have seen them, we turn them and you know, but they have seen them. Imani, I've been talking about the business about the business. But we're trying to be tweeting about the money. I don't know if you're going to
be. I swear you're going to call him more. Over the long
hello, caller.
Hello, Maradi.
Tiriwadi, troops or a nanny?
Gladys.
Oh, yes. Ehe, vangavari ku WhatsApp hava hi watino kuchingamidza ishuwa. Kwakamira sei kwa muruko sisi Gladys?
Kuna kundiri zvangu pamakapana pa turwadziwa neupenyu muSouth Africa.
Tsanangura itinzwe semadzimai hazvizvi zvamuri kutarisana nazvo zuva nezuva.
Semadzimai isusu tinenge tichishandira vana manje zvinorwadza kuti unomboshaya mari vanombokunyima mari ini ndakatarisana nedambudziko rokuti dai ndaona mari ndatumirawo kwaupfukumba ndachengetawo vana saka kuti vana ndisingazive kuti vana vanenge vachidyei upenyu hwechikadzi chaichaiwo hwakaoma usina baba mukati isi tiri kuti tikati tinochemerawo baba vedu vekuzimbabwe uku tobatwa mapatsi nemapurisa eZimbabwe vachitirova vachityora makumbo hatizivi kuti tichira chemerewo kupi kwatochemera
tombotarisa hedu dambudziko recoronavirus rakamira sei imomo muri kuudzwa zvakakwana here uye vari kumusha hamusi kutyirawo here kuti mataura imi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro
moyo izvozvo yakatomira green mavelas moyo yakatomira kuti chirwere ichocho chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti upote uchifamba uchienda kunomuona ikoko mari yacho haisi kubatika saka isusu tochendera kupi takutsva kudumbu takutsva kumusana
So dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maitii makatarira mararamira muri kuita muri imomo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo shuviro yanyu isiyo ndei
aiwa shuviro yedu dai tikungoti dai vamunanga kukava vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka tichionawo dambudziko ratinenge tichisheyana nevana wokuti vana vataurawo amai Tolo zvakati, mwana wangu inini mari hazvikuiwana ngatiende pamarikicho tonorikichira zvino kumarikicho kwacho hakusisina kune rikicho rekuti tirikichire vana hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike
aiwa tinotenda chaizvo sisi Gladys tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuwhatsapp kuomba mauya kuno kufacebook ticharamba tichikufonerai pano pachirongwa ndechenyu muve neweekend yakanaka
aiwa tokutendai chikuru rambaima munesu
ok bye bye
hello kola nyapila kunjani
Ya,
I think that's the question.
Umuntu ena malaka unyaka emhlanje zaphela kumhlungu kakhulu. Right ifukhuru indaba yama-sanction yabona mina America bakwazi kahle kahle. Ngani itsho njalo ngoba ndingathesi athi bayesaba ukuwafaka lawo malori. Abantu abaningi labo bafuze befake lawo ma-sanction afana lo ufake lokhuluma lo mgwadi lo bekhuluma ufuna i-sanction kulomi wakawurayitara. Uthumba ufuna i-sanction. Uzomalathi inkomo ufuna i-sanction. Nabanye abaningi abanjalo.
Hambi ngomkhuhlane we coronavirus liuzwisisa kanjani
entweni le azini lapha emzansi thasama up and down emalondi lawa up and down first day ukhuluma ngomuntu odedele owathi wathola uPeter Malizwe utholakalelawo nabesebhethi into le buhlungu yabona kakhulu nje kakhulu thile ekhaya ngale ngoba nje yabona amazwe nje kuseNtshona Afrika la kungandlinanje umenzi ukuthi abe ngathi futhi libe ngathi banendije ukubhodisa banemafacilita a-right thina ekhaya lithi bakithi ungangena lowo mkhuhlane yazi asithandazeli ukuthi ungangeni njalo sithi ama-temperatures abangathi ayenzani njani amatemperature abantu asebenza lelo khaya kushisa ungangeni ube ulala ngoba nje bakithi sihlaselelwa isihlobo laphele ekhaya bakithi ekhaya akunampilo ekhaya kuna
Mr. Nyoni, they were saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also,
the list,
Manyoni also said the same thing before she spoke about the census, which is currently underway. But Tiri Paporigate, we end up a Facebook page, you do your VOA. Shona, atina kukanga nwai, pana Isaac Tongoma, arukuti, ndirikuno ku Willows ku DRC, ndifoni rende vaisa namba zake, Richard Karikoga, aripano arukutaura, ndirikuna pana Terence Narwa, ndifoni rende vaisa namba zake, Evarista Tuli, aisa namba zake, Stanford Taruvinga, Tawanda Peter, aripano Primo Destiny, anzi, please, musharu kwa ndifoni reo ndirikuno, Bethel Chikwiri, aripano Bethel, tukweza kufoni ra uripa plus 44 apo, timbonzo utipa UK, apaka mira sei, regaiti kweza kufoni ra Bethel, aripano pa life feed, eduta Wanda Peter Munyuki, anzi, namba yangu iyo, ndova isa namba zake, asi, tushambu hizo, titibate Bethel, asi, ndineva mwe Priscilla, angari pa South Africa, na My Lincoln, varipa South Africa na mambo kazi varipa South Africa vese vanga varipa WhatsApp vachikumbira kuti vapinde pachirongwa chedu saka tirikuedza namba dzenyu uye zvemusanete kuramba mchidzoka pano pachirongwa nekuti tinoziva kuti nhare dzinomboti netsei nguva nenguva asi shuro yedu ndeyekuti wese anenge anyora namba dzake ipo pano tigowanikwa tichikufonerai sekutaura kwatiri kuita nhasi tine gango tanga tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika kuti imi kwamuri ikoko munogona kunge musiri muzimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatiri kutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neamerica nezuro uyezve vamwe vachibviswa taona varei kaukonde vabviswa pasanctions list apa nevamwewo vakashaya vanga vari mubato rezano pf vawanikwa ivo vachibviswa palisti iyoyi saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Bethel Chikwiri tiri kuedza namba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungonzwa hedu kuti ndeapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai pj
silusizike kuti ikhasi lethu ele-VOA ndebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana eye-Facebook kayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa yikho ke kodwa-ke lilakho-ke ukuthi lingene kuhlelo libukele ngoba sisheyile ikhasi ele-Studio 7 yikho-ke kulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le-Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezihlukeneyo zomhlaba kulo Imelda Kundishora uthi good evening I'm watching live from Centurion South Africa Watson Dliwayo Urufaro Tenia Moyo uMalvin Panganai ufakile inombolo zakhe zocingo uFiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe ukhothi nimpemi khothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa kasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round hansi ndifonerei Gift Kandenga uthi watching from Thohoyandou eLimpopo province Limu Kenny Khumalo uthi ngilimamele ngiseJohannesburg into zakithi asazi zifunani only God knows kulomlaleli njalo uBoaz Njaya Guru uthi hatidi kunyepa muri kurwadzisa nemasanctions amuri kukumbirai
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say my sanctions are akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne you America nezuro pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure mesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ that Mohlante report what action was taken after that those are some of the issues that they are looking at but I know there is a lot of argument especially on social media about the issue of sanctions
yes some are for the sanctions some are against the sanctions and some are even advocating silo mlalelo khona ecingweni siyakwamukela kuhlelo
yebo mama
kunjani baba
ngiyaphila linjani
sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba
ngisaborona ngimpangazida
impangazida
ye
chono sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele
awu bazithi
umbono wakho
ngcono mpokothi ngamafishane nje
ngiyathokozanya
ngishayela umama lo ihlombo kade ikhuluma katheso esindebelini ngokuthumba kwabantu ngibona ngani ngangapho ukuthi ngamafitshane ngoDzamara ngibona ngani umkaDzamara ngawe uyaboniswa nje kakuhle abantu abaxotshwa kuzano baphuma lomgali kahlangane labo azwisisane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamzangaphi ngoba anthi sebazondelana bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamandebele ukuthi 20,000 kukhala ngoDzamara kodwa kule 20,000 achi ukuthi abangakithi bona eyakithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mnangagozama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo ngisebenzisa abantu bakithi abathengayo ikho ngibengisithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi abantu bakithi thina lelo daba sesithuzele ndona ngokumna kakhanga lihluze ngoba uzama ukuluvala nje bengiyimbulali abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi sekho sivuka sithi uhulumeni uzasungisa phela sengafa uhulumeni silombulali ongumnankagwa otshile ngurobert mgabe lezano yikho ngasizameni ukuthi khona singenene ematoilet sifulasheni uvalo sithini okungasekusayo ukuthi silungiseni ilizwe lethu elikamthwakazi
kulungile baba
yikho lapho esizashuza khona iindaba zethu zokubulawa kwethu
hayi ngiyabonga kakhulu mpangazi.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic, and I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp. I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on the issue. Please don't forget that we do this every Thursday, so join us. I'm Marvelous in Tanganya. We're in Washington.
You know, practice is here in my city.